Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zuva rewo Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofesheni yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose. Asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa.
Varairidzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Tishi kukuti zvinzemutengo munyika zvainkeza ne 1500% yen po ofa 60%. Tishi pane huge difference inofanira kukavha. Zvekuchine ofa iyoyi machiremba hatikwanisi kurisubsidize shandiri yedu panguva dzaanofanira kunge achitipa mari yekutikwanisi kuchikavha gesi iroro.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa5 Gumiguru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarairidzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers Rural Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarairidzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarairidzi.
Tabatana nevamwe vashandi kwatanga takakokwa veZimbabwe Labour Center tichitarisa uraramo yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndo nyaya yataswera tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarairidzi?
Hongu tineyo vamwe vanobva kumasangano evamwe varairidzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina kuikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema-chema nemamiriro akaita upenyu hwavarairidzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandatiwa kuti ndipe hurukuro tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanya maita ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangatamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga mari inokwanisa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa14 Gumiguru kuchange kuchiitwa nevarairidzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwa uhu?
Tichange tichikurudzira varairidzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdraw labor yake. Veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa, asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mama unions vachange vachijoina, sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete, asi iri struggle yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways, ungade ungashande kugmb, chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete, tisangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatane zve nevamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa, tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa, kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe, raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende, zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vacitizens yese ari munyika, kuti vatange vambonzwisisa simba ravainavo iro. Kana tavanzwisisa simba ravainaro, ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana takuenda kuhurumende, tinenge takuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira, vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Zvikatadza kugadziriswa, vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane, kuitira kuti kana kwakuratidzirwa kuratidzirwa nevanhu veboka reatruth, hakuchanzi kuratidzwa neboka rangana, kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Changa chichitira tadzidza kumashure uku, kurwisa tiri mupaka, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete, tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafaniri kurega dzichidiwa zvinguva nenguva, kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, tingenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibwire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasive responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzo yatinopa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro, richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Tokuti nezuro muchechano takapinda mune inonzi bipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesu vashandi tichiedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzisa yekuti ingakwanisa kuwedzera ne60%
manana njima yao specific allowance sana sanga nchini yedi onko allowance yedi uchuchis nenge zaagrewa hizo kutipa sebendela shift ya tino ana RTGS pe awa pa unko ya increase ni $4.50 fa nenge ya $12.50 RTGS pe awa saka we Zimbabwe Sugar Directors Association ka imira wa Sugar Directors Association wana usambira waka haramba ofa yoyo waka buda meeting wezo waka zisa wari meeting yoyo kutu waka buda moyo ayota Apex Council
sei imise sanga no maka haramba kutambira maria kangaya wedzirwa nehurumende
susu kukuti sunje mtengo mimi kazo inkeze ni 1500% then po offer 60% which means pane huge difference in ofana okafa wuchi ne offer yoyo machiremba hatikwanisi kuti tisubsidize mushandiro yedu panguva dzaano anofanira kunge achitipa mari yekuti tikwanise kuchikavha gepi rorifu baba 60% kusvika 1500 saka iyo faya haikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubasa tinotanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubasa.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kudai mimi kuti chiitwe nehurumende?
Tanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tokuti isusu zvatechiwana zvive zvakategwa pangava US dollars asvika 1:1 zvinobva pazvinotodzidzwa rakati ranga rakulusa fali nekuda kwechi kweinflation saka naizvozvo zvinoita kuti mari yatanga ichiwana yonowana value ende uye zvakana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ndaikwanisa kurivhiwa masalaries yedu nechi interbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nemaus dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maus dollars?
Tinoda kuti dzienzane sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maus dollar uye zvazviri pamutemo unge tine maus dollar ngaichienzana uye zvaive nebuying power sezvayakambenge iri payainge iri maus dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndiwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndiwo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotora tishungurudzo isine chimachiremba nekuti hazvifani kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi, but isusuwo pamachiremba haimufanira kunge mudzidziso wekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda
mati imi sangano renyu rakabva rabuda muhealth Apex Council zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuudza health services board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvoisu tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipartite uyezve kana platform yacho zvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar anonge asinganyatsozokuadreswa health Apex Council muya kuti zvitore nemubipartite. Saka shuri kuti health services board ngaigadzire platform ure imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe zvii zvinotaurirwana zviri zvepamachiremba ega.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dean Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr. Paulina Sikosana vanga vasiri kubatika parunhare mbozha yavo. Asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza8 mangwanani. Asi Dr. Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo. Mumiriri weMDC muHighfield West vaHepmo Chidziva vanoti shuviro yavo ndiye kuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
Haifi kuti mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro nekuti munongori nesekondari sikuru imwe chete. Mukati mehaifi kuti mune vanhu varimo vakafanana nenherera vatikwegura vasiri kukwanisa kunge vachichengetwa. Kune nyaya iriko yemapensioners vakabatirwa mari yavo yemaus dollars vakupihwa maRTGs vari kukomplainawo nenyaya inopa vanopihwa chikafu sechewelfare vakwegura vaya vari kukomplaina kuti vari kuuya nyaya yecorruption yavari kunzi vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikafu ichocho. Ndakatarisa Highfield tine nyaya hombe yemugwagwa iri kuAfrica nyaya yekuti zinara iri kupihwa mari dzinekuti ine zvinogadzira nyaya dzenzira council inotadza kuita access kumari iyo inenge wakati roti dzedu dzaaparara. Touya kunyaya yemvura ini ndiri kuda kuti ndinge chichera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura seke pachikoro chedu chekwaedza hasina mvura izvezvi. Ndinotarisira kuti dai ndaiwana vanondibatsirawo kukwanisa kunge ndadrilla mabohos kuti vanhu vange vachibetsereka nemvura. Ndine project yandaa ndakatarisa kuti ndinoita yesolar project yekubatsira panyaya yemagetsi nekuti munyika hamusina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafecta kuzvikoro sepakwaedza vanofanira kunge pachiitwa metal work. Nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition nyaya yemagetsi hapana. Fashion fabric nyaya yemagetsi yaafrica. Asi vana vari kunonyora mwedzi unotevera mudzidzo dzavo.
Kana paine vamwe vangada kubatsirai vanokuonai uyezve vangabatsira sei?
Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445. Ndo nhamba dzandinobatika dzipa WhatsApp kana kungosevenzisa Facebook hepimo chidziva vanobva vandiwana kanati unonzi onarebo hepimo chidziva ndiyo akaunti yangu yeconstituency yeHighfield.
Takatarira vechidiki tinonzwa vazhinji vachichema-chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimwewo. Ndezvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vemuconstituency?
Inyaya yakaoma iyoyo kuti generation yevechidiki vakaoma havana access kunyaya yemabasa nekuti makambanisi mazhinji akavhara. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadrugs. Saka tiri kutraya nedzimwe nzira kuti toita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasastena panguva yavanenge vasina zvipita. Ndopa tiri kutotsvaga kuti saMP umwe unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge nichitambawo bhora notsvagawo netball vasikana dai mano nekuti vazhinji vaakuenda kuprostitution vamwe vaakuita zvemadrugs vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka hakusina upenyu especially kune vechidiki vakawanda.
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepimo Chidziva vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Teresa Dangwa, mafambirei iko kuno kuWashington DC?
Nhasi ndauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa uye nemubatanidzwa wemadzimai wakapera masvondo mairi apfuura. Saka ndandauya nevaikanga vauya kuzotishanyira ma main speakers edu, umwe chete anonzi Prophetess Masego na Sister Mercy munomwezeya muimbi wedu wekuZimbabwe, gospel diva wedu, ndianga achitiimbira pamaconferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container remabooks nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvinhu izvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Ndiri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandiroshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva program yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivuko. Iye zvine izvi tine zvikoro 45 zvatakaregister zvatiri kushanda nazvo. Ndiwo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotitangise kuestablisha malibraries among maschools yeye atoshanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira ikokuno?
Ehe, tine chikoro chiri chemakristu neri muMaryland, imo muno muDMV mwenyu muno. Vakandikoka vakati, mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe achona vanogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi, nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kumba, vakatoti saka ndobva ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii zvikanzi kuyai nevhani. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii, tozviisa mucontainer. Uye zvegore rino tiri kurejista izvozvi, kutotaura kwandiri kuita kudai, ndatomboreceive message kune timu yekuZimbabwe yeDangwa Initiative. Vari kutofamba mumaruwa vachirejista anonzi maOVC. Maorphans and Vulnerable Children. Vana ivavo vasina, iye zvino takanzwa kuti maOVC vana, kwete kungoti maOVC chete, asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya. Chero vasiri maOVC. Saka isusu edu nekuti tiri kutangirawo padiki patinokwanisa, tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutorejista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District, ndo matakatangira kubvira muna 2008. Asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati, kana vari Nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika, aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa richabuda mumasvondo matatu ari kuteera aya, randakanyora reupenyu hwangu, rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyangowo uri munhu akaita sei, Mwari havarege kushandisa. Hapana chinhu chichinonzi naMwari chichitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watovemo mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro, richabuda zvakare, ndichadzoka nichitaura nezvaro panguva inoteera. Asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu Pastor Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii, yatingati reintegration. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaedzoni Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vanhu vabva mujeri vaakuenda kumusha kwavo mumwe anosotaitaura kuti aiwa ndenge ndiri kumaundari wenyu mumwe achiti ndenge ndiri mukorokoza mumwe achiti ndenge ndiri kii mumwe achiti ndenge ndiri kwakati haachataura kuti enge ari kujeri saka vakaona kuti purosesi iyeyo inotadzisa kuti munhu anzi ane chinobatsira chaawana kunge ari kujeri saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process kunove kunoita kuti maofficers ezptca macivic society organization machurch vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvino zvinenge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara murukati neruzhinji ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa kuiyo inonzi corporation muex saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa
ko nyayawo yekuti vamwe vasungwa vari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri vopara dzimwe mhosva kuti vadzokere kujeri pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvaabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri
pane rutivi rwechokwadi rwuripo nekuti kana munhu agere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardships ariko ekuti haukwanise kuwana basa hakuna kana kambani kana chii vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishopu nekuti mutakishopu hakuna munhu anoda kuzotora munhu anenge adaro vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonopenza mutakishopu kana mustreet saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita saka anotofungwa kutoti ndegai hangu ndigarei ndiimujeri nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira
ko ukama hwenyu woimi sesangano rezakro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda
pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura nekuti isusu pachezvedu tingozoona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmates kana neprison community inenge yakanaka zvikuru nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison chinhu chatakatanga ichinzi prison festival an introduction yakaitwa nezakro an initiative yakatorwa nezakro kuti isvike pairi ipapo kuti vatange kuita miziki nei mukataura nevari muprison vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprisoners
aiwa ndinotenda zvikuru vachiota nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa ndinotenda zvikuru nekunguva yematipa yekutiteerera nenge nenguva yakanaka
manga makateerera kuna vaedison chiota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndoti murare zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi zpc kariba yaita mangange 0-0 nefc platinum yadha yarova ngezi platinum 1-0 chicken in yaita mangange 1-1 nechapungu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokuyeuchidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.